manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ngara zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 4/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamainga hama navamadzokore vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende tinodawo kuripwa mukugara makora anokwana kuita masere pasina mhosva yataita tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro ndizvo zvingavapa kugadzikana ndo zvingavapa rugare maerera nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara
Nengo mbiri dzeMDC valast mainga hama na vatungamira emadzokere vaburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana umbo unogutsa wakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani National Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashande vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCOVID-19. Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reSupreme Court raburitsa mujeri nengo mbiri dzeMDC valast mainga hama navatungamira emadzokere avanga vari mujeri kwemakore gumi mushure mekupomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa kuGlenview richiti hapana umbo unoratidza kuti vakapara mhosva iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatongi vedare reSupreme Court vanoti amai Rita Makarau, amai Elizabeth Gwaunza pamwe namai Susan Mavangira varasa mutongo wakaturwa nedare repamusoro muna 2016 wekuti vamainga hama navamadzokere vapike kwemakore makumi maviri pamhosva yavanga vachipomerwa yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muna Chivabvu 2011 pamhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika yakaitika panzvimbo yemabhizimisi mumusha uyu. Vachitura mutongo wedare iri, amai Makarao vati hurumende yakatadza kupa humbo unonwisa mvura unoratidza zvechokwadi kuti vasungwa ava ndivo vakaponda vamutedza. Vachitidarire pamusoro reHigh Court raifanira kurasa nyaya iyi payakanzwikwa. Dare ratiwo hapana humbo unoratidza kuti vasungwa ava vakaita zvavakaita vaine chinangwa chimwe chete chekuuraya vamutedza. Saka nokudaro dare raona zvakakodzera kuti mutongo wakaturwa navachinembiri bhunu usendekwe parutivi. Rimwe remagweta vaviri ava vachauswa ramba vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara zvikuru nemutongo wedare reSupreme Court vakati vanga vasiri kukwanisa kutaura zvakawanda sezvo vanga vari mubishi kugadzirisa mapepa ekuti vamainge hama navamadzokere vaburitswe mujeri zvichitevera mutongo wedare uyu. Mudzimai wavamainge hama, amai Georgina Mainge hama vati vafara zvikuru vachiti upenyu hwanga hwavaomera kwemakore masere apfuura murume wavo paanga ari mujeri nemhosva yaasina kupara.
It come is a shock kwandiri. Judgment ndakaimirira nguva yenge yarebesa. It was almost now a year. Because hearing yakaitwa last year muna March. I think nasikakanga nse it was 3 or 4 March. Saka pakakwanawo gore rino muna March ndakashushikana ndakati agore judgment yakangohodwa. Kuchii chambonyanyonetsa ipapa? Saka nhasi it came to me as a shock. Ndikuda kungotenda Mwari. Handizoti ndingaexpress sei ndijoy andinayo but ndirungoti chokwadi Mwari munoshamisa. And God's time is the best. Ah, ndirikufara. Ndirikufara chose.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vatiwo mutongo uyu unoratidza pachena kuti hurumende yeZANU-PF iri kushandisa matare kuzadzisa zvido zvayo.
Yanga iri kugaroziva kuti the Glenview 29 kusangasana namainga hama nakanzi ramadzokere vanga vasina mhosva kwakuri kusungana kwezvematongerwo enyika vachida kuratidza masimba kuti ivo ndo vanokondrola mapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira ivo vezvematare. Vakashandisa matare kupa vanhu mutongo usivo, kupa vanhu mhosva isiri yavo, sezvamunoziva kuti kusanganisira vakaita sevana mainga hama vainga vatori kuchechi zvakatopupurwa nevanhu vakawanda. Tovamainga vanga vari kuchechi nezuva racho raitaurwa kunzi mhosva yakaparwa. Saka izvi zvinongotiratidza zvega kuti kahurumende katinako, akasika hurumende kada kutevedzera mutemo, akasika hurumende kanoda kuti vana vezimbabwe vagare zvakanaka. Kana chinge uchinzi wapara mhosva unotongwa zvakanaka zvisina zvinhu zvematongerwo enyika zvinoiswa mukati, zvisina kunzi uri wemdc zvinhu zvonzi waakufanira kupuwa mhosva mhosva yaunenge usina. Saka zvinhu zvofanira kugadziriswa, zvinhu zvofanira kunge nyika ichifambiswa zvakanaka nevanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu, vanhu vanenge vane zvido zvevanhu pamwoyo. Saka izvi zvinotiratidza kuti nyika ino iri kuiswa kumawere nevakomana nevasikana ava vasina chinangwa chokufambisa nyika zvakanaka.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobhei Shava vakurudzira vamainge hama navamadzokere kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kuti vagoripwa kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu vasina mhosva.
Vamainge hama navamadzokere vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende tinodawo kuripwa mukugara makore anokwana kuita masere pasina mhosva yataita, tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro. Ndizvo zvingavapa kugadzikana, ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara.
Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo waturwa nedare nhasi unoratidza zviri pachena kuti matare emunyika anoshanda akazvimirira. Vamainge hama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21, asi dzimwe nhengo idzi dzakawanikwa dzisina mhosva. Mumwe akabatwa nemhosva muzvare Yuvhoni Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna 2018. Pakatongwa nyaya iyi, nhengo dzeMDC idzi dzairamba mhosva dzichiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Kambani inoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu vari pamudyandigere yeNational Social Security Authority kana kuti NASA yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa necovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuvhurwa kwenasa COVID-19 Isolation Center nekiriniki iyi muHarare, mukuru wenasa vaArthur Manase vati denda recovid-19 richiri kunetsa munyika, izvo zvapa kuti vaite pfungwa dzekuchengetedza utano hwevashandi pamwe nevanenge vave pamudyandigere. Vati vari pamudyandigere vanogaro chema-chema kuti mari dzavanopiwa nenasa ishoma, vakati kiriniki iyi nedzimwe dzavachavhura kune mamwe matunhu dzicharerutsa mararamiro avo.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru for pensioners. Kana vakabatwa nedenda iri recovid, pano vanowana facility yekuti vatarise, vaongororwe vari. Nekupera kwenguva tinenge tichizoita 40 clinic yemapensioners. Kana vakarwara vachida mishonga vanongouya pano, panenge pane madhokodhera nemakosi vanhu vashaya.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vati zvaitwa nenasa zvinoenderana nedonzvo rebazi ravo, uye vati vanofara kuti kunze kwekurapa vane denda recovid-19 vari pamujandigere vane zvimwe zvirwere zvinogara zviripo zvakaita seshuga vanenge vave kurapwa panzvimbo iyi.
Mapenshinazi enasa anouya achirapwa nemutengo uri pasi pasi, vamwe vacho vachitopiwa mapiritsi akaita sedhaibhitisi nemamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vanenge vane zvirwere zvinoramba zviripo zviyai, kuti vawane mapiritsi yayo vachivawana pachena achipiwa nenasa. Saka chirongwa chichaita kuti upenyu hwemapenshinazi uye vanosevenzera nasa
vamanasi vati nasa iyo inobatsirawo vanenge vakuvara pamabasa pamwe nemhuri dzavo inokwanisa kuramba ichiita basa rayo kana vashandi vayo vaine utano hwakanaka. Vati kubvira pakatanga denda recovid-19 pane vashandi makumana nevana vakabatwa nedenda iri, uye mumwe chete akashaya pavashandi venasa mazana mapfumbamwe munyika yese. Vafriel Shepherd avo vari pamujandigere vati vafara chose vachiti izvi hazvisati zvamboitika kubvira pakatanga nasa.
Zvinobatsira nekuti vazhinji pensioner vakaita dambudziko anoshaya kwekukokera, asi kana nasa yaita zvakadai zvinobatsira kuti tinokwanisa kuziva kuti kana ndaita dambudziko ndinomhanya neapa kwatiri tinoti idanho guru ratorwa nebodhita.
Nezuro pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vakabatwa necovid-19, vashanu vakafa nedenda iri. Vasere vevanhu vakabatwa necovid-19 nezuro vanhu vakabva kuBotswana. Kusvika nezuro pane vanhu zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 39,092 vakabatwa necovid-19, uye vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere 36,680 vakapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi vava churu nemazana matanhatu nevashanu 1605. Nezuro wekare pane vanhu churu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri vakabayiwa nemumba yekutanga yekudzivirira covid-19. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nomba yekutanga hwava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvina nezana nemakumi matanhatu nevana 684,164. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tichiri panyaya yecovid-19, bazi rezveutano razivisa kuti rawanira vanhu vari mudunhu reHarare vanoda kubayiwa nhomba yepiri yekuzvidzivirira kucovid-19 yerudzi rweSinovac, uye vanoda kubayiwa vanokwanisa kuenda kuzvipatara zveparirenyatwa Salimugabe pamwe neChitungwiza. Izvi zvinouya panguva iyo nyika iri kunzi haichina nhomba inoikwanira, izvi zvave kuita kuti kubayiwe vari kuda nhomba yepiri chete. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvipatara zvose zvemunyika zvine nhomba yepiri, asi chete kuti chiri kuitika kuibvisa kune dzimwe nzvimbo kwayakawanda ichiendeswa uko kwainodikanwa zvakanyanya. Izvi zvatsinirwawo nemukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 National Task Force munyika Dr Agnes Mahomva, avaudza Studio 7 kuti munyika hamuna dambudziko renhomba, asi kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba yavo yepiri, izvo zvava kuita kuti pange pane kushomeka kwenhomba. Asi vati dambudziko iri vari kurigadzirisa kuburikidza nekubvisa nhomba kwaisiri kunyanya kushanda vachiisa kwairi kudiwa zvakanyanya. Dr Mahomva vatiwo dzimwe nhomba dziri kutarisirwa munyika mwedzi uno kuitira kurerutsa ndima, uye vatendawo veruzhinji nekubuda kwavari kuita vachinobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19. Vaudzawo nhepfenyuro yeZBC kuti nyika yakawana nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvishanu, kana kuti 1,735,000, uye kusvika pari zvino kwangoshanda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mana, kana kuti 1,040,000, zvichireva kuti nhomba dzichiripo dzinokwana. Zimbabwe ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti vanotambira chose urongwa hwekuwaniswa kwenhomba mudunhu reHarare, asi vati vanopokana nedanho rekutora nhomba kubva kune mamwe matunhu dzichiiswa kune mamwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mumasvondo mairi adarika tanga tichiita dambudziko revanhu kunyanyanyanya vaye vakabaiwa nhomba yekutanga rekuti vanga vachiti vakaenda kumavaccination centers vanga vachiudzwa kuti hakusisina nhomba iyoyo. Ende izvi zvanga zvichiitika muHarare, zvanga zvichiitika nedzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare. Saka tinogamuchira zvikuru kana paiswa urongwa hwekuti vanhu vari kuda kubayiwa vange vachibayiwa vasasangane nedambudziko rekunzi vanhu vanodzidzokera ikumba. Izvo zvine njodzi yekuti vamwe vanopedzisira vasisiri yatinoti fully immunized nekuda kwekuti nhomba dzatinadzo dzeSinovac neSinopharm dzinoda kuti munhu abayiwe nhomba dzese dziri mbiri.
Asi iwo urongwa hwekuti nhomba iri kuwanikwa ndeye kubaya vanoda kubayiwa kechipiri chete, munouona hwakamira sei?
Izvozvo zvichadzosera mabasa ekubayiwa vanhu nhomba nekuda kwekuti iye zvinezvi tanga taita basa guru masangano akazvimiririra, iyo Ministry of Health nemamwe masangano ese anobata munyaya dzezveutano rekukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa. Saka kushayikwa kwenhomba uku kuchaita kuti vanhu vatange zvekare kutsutsumwa, vanhu vatange zvekare kutenderedza mashoko aya enhema aya anoita kuti mabasa ekubayiwa nhomba anga achizonyanyodzokera mumasure zvakanyanya.
Kwaiwo urongwa hwekuti vari kutora nhomba kumatunhu avanofunga kuti haisi kunyanyodiwa vachiendesa kune matunhu anenge achinzi ndo ane yatinganzi dhimandi yakakwira, munotiiwo nahwo urongwa ihwo?
Iwo huri kutoratidza kuti pane dambudziko guru, dambudziko redistribution yenhomba iyoyo, dambudziko reprocurement yenhomba iyoyo nedambudziko relogistics pachezvadzo hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinenge zvakakoshawo kuti hurumende painenge yatadza dai ichibvumawo kuti aiwa mabasa ezvinezvi haasi kufamba zvakanaka, kuitira kuti kana pane vanokwanisa kutibetsera tinge tichikwanisa kubetserwa. Zvekutora nhomba kubvisa kune dzimwe nzvimbo tichiendesa kuri kunzi kwairi kunyanyodiwa, izvozvo zvakutotiratidza kuti patoo nedambudziko. Nekuti isusu chimwe chinhu chatiri kukurudzira inhau yatinoti vaccine equity, nokuda kwekuti tine dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare dzisati dzatombowana nhomba zvachose. Saka nhau yenhomba iyi inofanira kunge ichitekeshera nyika yose, kwete kuti tinge taakutorera vamwe vatinebheke tapa vaya taakuendesa kune dzimwe nzvimbo kunyanyanya dziri mumadhorobha makuru. Izvo zvichadzoserawo mabasa zvikuru ekunzvimbo idzodzo dziri kunze kweHarare. Saka hurukuro yatiri kuda nehurumende ndeyekuti ngapawaniswe nhomba kune chero munhu anenge achida. Mumwe nemumwe ngaapiwe mukana wekubayiwa, ndokunge munhu iyeye achida zvokubayiwa. Saka isu senyika ngatiitei kuti nhomba ngaiwanike painenge ichidiwa.
Avanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti vanhu makumi mashanu nevanomwe vanosanganisira vana vanomwe vakaurayiwa muDemocratic Republic of Congo, uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakatiza misha yavo zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nevanhu vaive nepfuti musi wachiwabvu 31. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vanoti havana chokwadi kuti ivo navaDonald Trump vachanyatsosangana vachitarisana mumaziso zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 gore rino, asi vakati vacharamba vachizvikudza nezvavakakwanisa kuita pavaishanda navaTrump. Vanhu vakawanda muchinhoyi vave kurapwa pakiriniki yekereke yePresbyterian Church sezvo makiriniki nezvipatara zvekanzuru nehurumende zvisina mishonga. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Pakiriniki iyo iri mumusha unogara vanhu vashoma wemuzari yave kugara yakazara sezvo vanhu vari kubva kunzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji nenzvimbo dzakapoteredza chinoi kuzorapwa. Vanhu vanoti vari kufamba mitinhu murefu kuuya kuzorapwa pakiriniki iyi. Mumwe murwere abva mumusha unogara veruzhinji werujeko, amai Chenesai Maravanyika, vati vafamba makiromita mana kuenda pakiriniki yepresbyterian. Amai Maravanyika vati havadzokere kumba vasina kurapwa sezvavanoita kumakiriniki ekanzuru kwavanotengeswa makadhi asi vasingarapwe.
Makauya kunoku audzokosina kasisina kurapwa. Ukaenda kukiriniki unogona kudzoka usina kurapwa because usvika kunzi hapana mishonga. Unotenga mari iwadii mari yadhinzakadhi yoyo inenge yatoperera kuti pamwe pano usina mari unotenga chiiti mishonga kukiriniki. Unotoona kuti zvitori nani ndiende kotaya bandiatibatatudhirasi mwana ngurapa pane kuenda kukiriniki kumalokesheni uenda unodhinzakadhi kunzi ina unotenga mishonga pamwe mari yaunenge wakabhajeta ndiyoyotodorazi.
Mumwe mudzimai abva kuBanget, amai Mary Campbell, vati vave kurapwa pakiriniki iyi sezvo vachirapwa nanamukoti vane hanya uye vanokurumidza kuita basa ravo nerudo.
Vose vari keya nevanhu havachengete vanhu. Zvino kumwe mamwe makiriniki munosvika kuye kuye iwe unenge wakafirirwa kuti ndabuda mumbabhana kana chandaita ndiri kunosvika usvikobata nhamba one kana kuti nhamba two
uchisvikabata
vanosvika vembobatabata svika titime yakwana usati wabatsirwa vaenda kutitime iwe wakangorindira chete.
Izvi zvatsigirwa namufundisi wekereke yepresbyterian iyi Dr David Mushayavanhu, avo vati vana mukoti vavo vatatu nachiremba mumwe chete vanokoshesa upenyu hwevanhu kudarika mari.
Zvese zvatiri kuita tinotungamidza chikristu mberi kuti munhu ukama upenyu hwemunhu hwakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese. So life yemunhu ndiyo yatokoshesa kudarika pundutso yatingawana out of that. Zvoti mukatarisa even machajira atinoita, macharges edu, they are far much lower than anyone else muno mucommunity. Kudarika even chipatara chacho ndochinjokutanga chakakosha.
Dr. Mushayavanhu, avo vakapa imba yavo yekugara kuti ive wadhi yemadzimai akazvitakura vati kunyange dzimwe nguva vachipiwa mishonga nebazi rehurumende renatfarm vanoyamurwa zvikuru neshamwari dzekereke yavo dziri kuAmerica nedzimwe nyika.
Tine shamwari dziri kunze kwenyika dzinotibatsira nenzira dzakasiyana-siyana. One yacho ndeyokutipa maresources okuti tikukwanisa kuwana mishonga.
Mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi iyo ine makiriniki mashanu, Dr. William Mayavo, vati kunyange vachipiwa mishonga nehurumende, mishonga yacho mishoma sezvo vachipiwa zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 65%.
Our medicines availability is at around 65% amongst our 5 clinics.
Pakiriniki yepresbyterian varwere vanobhadhara madhora mashanu ekuAmerica kuti vaone chiremba pamwe nekurapwa. Kana murwere achida kungorapwa chete anobvisa madhora maviri ekuAmerica iyo inoita kuti apiwe mushonga kana kubayiwa jekiseni. Kuona chiremba akazvimirira muchinhoyi, munhu anobhadhara madhora ekuAmerica makumi maviri munhu ozotenga mishonga yaanenge anyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunura Ijena.
Mitambo. Mutambo mukuru wanga wakamirirwa nevakawanda wenhabvu weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos uri kutambwa nesvondo muNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Capes United. DynamoS. Mutambo weCapes United neDynamos wauya panguva iyo zvikwata zviri izvi zvine shungu dzekuradzana masimba kwapera nguva yakatirebei zvisati zvasangana. Vanofarira mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru vatarisa mamiriro akaita zvikwata izvi mugungano regroup A. Pari zvino Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvitanhatu iri nemapoints manomwe, ichiteverwa neCapes United yacho iyo ine mapoints mashanu. Muteveri weCapes United vaTadman Goredema vanoti kunyange hazvo zvisiri nyore, chishuviro chavo ndechekuti makepekepe ikunde.
Aiwa mutambo sono wanomira zvakanaka.
Vatambi vari kutarisirwa kutungamira zvikwata izvi mukukanda zvibodzwa nde Ishmael Wadi weCapes United naShadrick Nyawa weDynamos, avo vari kutamba zvinodadisa. Mutambo uyu ndemumwe wemitambo minomwe yechibuku Super Cup iyo yakatifararira kumativi mana ese enyika. Mitambo iri kutanga nemugovera musakubva stadium umo Manika Diamonds inofarira kukunda Black Rhinos kana ichine maroto ekuramba iri makundano aya. Manika Diamonds yarowa mumitambo miviri yese yayatamba pari zvino. Zuva rimwe chetero Chicken Inn ine Blue Chiefs Barberfield Stadium Harare City ichidamburana neHerentals mu National Sports Stadium. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti wekuziva anoti kunyange hazvo vari pachinhano chechishanu mugungano rezvikwata zvitanhatu vane tarisiro yekuenderera mberi nemakundano.
Even mamiriro akaita zvino hatitarise mamwe matems, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Nesondo vavakidzani Highlanders neBlue City dziri kusangana muBarberfield Stadium mumutambo uyo. Blue City inofarira kukunda kuti irambewo iri makundano aya. Yadha iri kutarisira mapoints matatu ese ayo ekutanga, apo iri kubandana neZPC Kariba. Zvikwata zvitsva muPremier Soccer League Tenneng neCranbourne Bullets zvichange zvichiedzana masimba muSakuba Stadium. Mitambo yesvondo rino ichapa zvimwe zvikwata teketi rekupinda mumakota fainari, zvimwe zvichibuda mumukombe uyu nekukundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumitambo yeBulawayo Arts Festival. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Nhengo mbiri dzeMDC vaLast Mahenga Hama navatungamira emadzokere vanoburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana umbowo hunogutsa hwakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCovid-19. Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla zibu 4 ngihlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be MDC ababili abathi uDungamirai Matsogere lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka esithiyanga lombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa.
Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubesedolobheni leVictoria Falls lapho athi inzuzo etholakala ekwenjikweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili kusiyafika umnyaka ka-2023.
Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizoba umdabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume egcekeni basitshele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakazitsheli.
Umbiko omanyani wamazwe ezansi ye-Afrika i-SADC onquma imisebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla ale nkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 ePoland wamukelwe ngembiko ehlukeneyo.
Kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube nokubambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be MDC ababili abathi uDungamirai Matsogere owayengukansila lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisitshiya ngalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthe ababili laba kumele bakhululwe namhlanje enkantolo yeChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likazulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Kwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Kwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasiphiwayo sibekwe eceleni lokuba akula ufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Mutetsa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Natarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. uWitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Sinjengebandla siyakwamukela ukukhululwa kuka Last Mayenga Hama loDungamirai Matsogere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo polisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli weWange Central engwe-MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba
I Supreme Court of Zimbabwe yehlise isigobo sokukhulula uLast Mayengama lo Thungamira Matsokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadala iminyaka yonke leyo ukuthini uLast Mayengama lo Thungamira Matsokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride abathi uhulumende emthethwandaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayengama lo Thungamira Matsokere into ejabulisa kakhulu ngoba besibili isikhathi eside kakhulu besechigrubhi lapho ebebeqinenelwa icala lokuthi babulala ipolisi, icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga, bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa-ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwike, izwakale, icini sizwakala nje kathesi lapho sebekhuluma ukuthi hhatshi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo bengaphuma lapha entolongweni kumele besuke i-government sibili bethi hhashi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hhatshi bekungela sizathu.
Loba nje ubufakazi babucaca ukuba ababili laba ngabalacala. Okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-High Court wabafumana bele cala. Okwadanisa uLast Mayengama yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zweni e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa abuzange bumsize. Umsaruro wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejele. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi bathini njengebandla ngokukhululwa kwababili laba.
Mahlabe Zulu batwana besilo ungwalungalo kwamachobana, siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mayengama lo Matsokere bengalacala sebebotshwe for 8 years bephonga ukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama-political parties wonke aprogressive, the civil society, labomama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu. Ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphongubanjwa kuthiwa babulala iphoyisa, kambe iphoyisa lalingabu lawa ilitshe elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na? Ngithithi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitshe liphoswe ngumuntu oyedwa, ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibo abambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuqoqayo?
Iqiniso yikuthi iparty iza kwenza umdlalo idili hlabela bethaba besenza konke okuhle emthethweni, sihlonipha ama-conditions e-coronavirus, imithetho yakhona i-short distancing, ama-mask, loka konke okulungileyo. Kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivetha abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi beyarejiswa kusasa, sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshwela amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligobodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina be-MDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela, njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetha omthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu, silungisa isidinga impahla lokudla, sisiyakhangela imuli zabo, sithungamelwa ngu-Honorable Daniel Malokela le group yakhe ethe sihamba khona every inyanga sisiyababona sithi thina umuntu ulelungelo into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejele ngenxa yokuthi abalacala sebekibo ukuthi bona bazazikhethela njengoba sikholwa ukuthi khetha oyithani omthandayo nyama yembongolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Meli Emerson Mnangagwa uthi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili ngomnyaka ka-2023. Ubekhuluma amazwi la namuhla edolobheni le-Victoria Falls emhlanganweni wokuvula ngokusemthethweni umbuthano oqutshwa minyaka yonke owe-Chamber of Mines Conference obubonakala umsakazo we-ZBC. Wengeze wathi uhulumende uyaqhubeka elungisa isimo sokuthi amabhizimusi asebenze lula elizweni njalo awahuge ukuthi atshale imali eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lokunye okukhulunywe iziphathamandla zikahulumende kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Kungenzakala kodwa la eZimbabwe asazi silama minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi oluthi ama minerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula ukuthiwa ease of business.
Awukacaca mbonakali ngendlela leyo ikakhulu ngenxa yenkohlakalo esiyima public offices lawana. Kule nkohlakalo eningi kakhulu xa ufuna ukuthi uvule ikhampani, nxa ufuna ukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangele kuyo. So asikaboni ama-business ebuya lapha ngobuningi babo njengokutsho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uwehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhathi ngesingisi ngama incentives kubo somabhizinisi. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udobo uthi unika ama incentives lawo lama corporate taxes lawo ikakhulu uma business avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama incentives lawo uma business alapha elizweni ngoba izimali zabo ziyabe zilapha. Kanye njengani i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime i-favor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives alinganawo.
Khona ewandle kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule planti ye-cork leyamalahla.
Ubona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining lama minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizwe umungameli owayekhona uba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakazitsheli.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C.
Yabo! womanyano wamazwe ezansi e-Afrika iSADC onqoma umsebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka 2018 e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso yeSADC ikhuthaze njalo enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe afana lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi laye angene kumanyano lo. Unobhala wenhlanganiso yeSADC uDr. Stegomena Lawrence Tex utshele abephephandaba leHerald ukuba inkundla yePOLAD iphathisa kakhulu ekuthini abamabandla ezombusazwe achiyeneyo enelise ukuxoxisana, okuyinto athi ingalandelwa ngabamanye amazwe akumanyano weSADC. Limbono isekelwe ngunobhala jikelele omanyano wePOLAD umnumzana Kwanele Hlabangana ekhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe omele uhlangothi lwezobudlelwano lamazwe aphetsheya i-International Relations and Re-Engagement Committee kumanyano lo.
Kuyasijabulisa kakhulu okwenzakalayo khathesi kunkulumo esibe layo lo mama uLawrence Tex, okuthina kuyasikhuthaza ukuthi iSADC isivumile ukuthi isebenze lathi incedisa abantu beZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kulamabandla angekho kuPOLAD ukuthi angenele kube nokubambisana, ngoba nxa singasebenzi sonke lizwe ngeke lithuthuke.
UHlabangana ulandisa kabanzi phezu kwalolu sekelo asebeluthole luvelela kwabenhlanganiso yeSADC.
Unkosazana Taxi utshengise ukuthi bona njengamazwe akulolu hlangothi bayasekela kakhulu siPOLAD.
Kodwa abakhulumisane lalumsakazo ababalisela umnumzana Victor Dube wasemzini webudiriro uthi iyamdanisa yena labanengi linkulumo yabeSADC encoma imisebenzi emihle ukuthiwa yenziwa ngabePOLAD.
Nxa yona iSADC isithi iPOLAD iyenza umsebenzi omuhle, iwenzela bani? Ngoba amboni ukuthi iPOLAD ingatshintsha ulutho, ngoba bonke abakuPOLAD kathesi akula ngitsho ole city eParliament.
Udube uthi okuchiwo ngabenhlanganiso yeSADC akumangalisi.
Umbuso weZimbabwe abawunanzi ukuthi medingi iqiniso kuzinto ezenziwa kweZimbabwe, abafuni. Kukhanya ngathi dla bayadlelwana labusayo kweZimbabwe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba usole imbono yeSADC.
Thina njengabatsha esikwaziyo ukuthi iSADC yinhlanganiso yabantu abadala engela kuzwisisa uhlupho olusemazweni aseSADC ikakhulu eZimbabwe, okutshengisela ukuthi iSADC ikhatshana lokuzwisisa uhlelo lokulungiswa kwenhlupho eziseZimbabwe ikakhulu mayelana lendaba zepolitics. Ngenxa yokuthi iPOLAD kuyazakala ukubana ke inhlanganiso yezanu lalabo abavumelana lezanu PF, iPOLAD kufanele kube luhlelo lwabantu abangawelelaniyo izanu le-Movement for Democratic Change. iSADC isilahleka njengoba ihlali yenza ukungazwisisi uhlupho ke oluseZimbabwe lakwamanye amazwe jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF bahlezi besithi bonke abafuna ukuphatheka kungxoxo zokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa ilizwe kwezombusazwe lokunye kungenziwa kuphela ngaphansi kwale inkundla yePOLAD. Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ahlale phansi ndawonye labamabandla amancane angaziwayo njalo engela sekelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi amajekiseni awenqabela i-COVID-19 akhona elizweni njalo azakwabiwa kutsha esuswa lapho okungelabantu abaningi abafunayo esiwa kwabadingayo, njalo amanye azalethwa elizweni kuyona le inyanga. Lokhu kuvezwe ngudokotela Agnes Mawomva, isiphathamandla sikahulumende esiphethe lolu daba, ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi bengathola umjovo walijekiseni esibhedlela siparirenyathwa Sali Mugabe leChitungwiza Central Hospital. Kusenjalo, ingcwethi yecubungula ukusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 usikhwicamfundo Elopis Banda uthi asebephuzile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili bengakhathazeki, ngoba kusoze kuphazamise amasotsha omzimba nxa sebehlatshwa eyesibili.
Amajekiseni ama-vaccination la ayatshiyana kusiya ngokuthi iyuphi umhlobo. Awes China ebesilawo lapha elizweni kule Sinopharm le Sinovac la afanele atshwe ngemva kwenyanga yokuqala hlatwe namhla esibini kaqale ekupheleni kwenyanga. Manje sekunohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asaliswela ivaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi kabayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yesayensi. Kukhanya ngani akula bubi obungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Ungaze kuphuze ngeviki ezimbili ngenyanga, ngenyanga ezimbili. Uyabuyela njalo uyehlatshwe esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe sesingani siphuzile. But njengohlelo, uhlelo lukahulumende lufanele kube lensuku ukuthi ngelangelinji. Akungeza ke kube ngokuthi alo abe ngentando yakhe. Ngakho bangakhathazeki kakhulu. Mhla izuzakele bazahlala njalo akula lutho abazalulusa, akula kulimala okungaba khona ngokuthi i-injection
kungedlula ke inyanga ezimbili, i-12 weeks lay lokho kungelandaba.
Sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle, kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela. Ngomzekeliso ngathi eyodwa injection ivikela 60%, esibili izovikela 90%. So kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki, i-60% liyana oyizuze nge-injection yokuqala iyakuveli lokhu ikhona la i-protection, partial protection, but ingcono i-90%, 95% kule 60%.
Lo ngusikhwicamfundo Elophi Sibanda, ingcwethi ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombuthano wezokuzijabulisa oyebulawayo Arts Festival lezinye indaba ezithinta impilo kaZulu. Ngesikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izigidi zabantu besigaba seTigray kwele Ethiopia ziphakathi kwendlala embi kakhulu ngoba zabalekela imizi kulandela uqhamuka kwempi kulesi sigaba. Isigodlo sikamongameli welemelika eseWhite House sazise ukuba elemelika liza kupha amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili lanhlanu, 25 million kumazwe aswelayo. Kuza Friday namhlanje sile ngunquthela yomculo werumba edabuka eCholocho uObadaya Mathulana ehamba leqembu lakhe leJet Sounds. Okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Tulana waduma kudala ngabo 1980 ngesikhathi edlala labaculi abafana labo Christopher Shoko kanye labo Ndux Malaxi njalo lalamhlanje kakayekethi si nangu elonda imbali yakhe
sebenza kuBulawayo ke ikhona phengathi chayisana khona labantu abanjengabo Solomon Sikhuza noNdux Malaxi. Lo Solomon Sikhuza la wazofika futhi endlini yami ngesikhathi lapha ezama ukusiphakamisa mina lomnawakhe lo kuthiwa usewatshona la futhi uKhumbulani Mola umngane wami omkhulu kakhulu esasizwanana kakhulu. Bonke laba abantu abatshona esabatshonayo ndakofana inkomo.
Lingoma ethi Divorce Number 1 yiyo eyamenyusa waya ezingeni eliphezulu ngo-1988.
kwezani ngichuthelani imizini selibona ukudivorce nje kungena reason selifuna khona kube lihamba ama hotel ibadalanga amadodzi.
Umathulana selamadlalate angamachumi phose amathathu 28 agoqela awereke amabili. Nyakenye wethu leyidlalate elilengoma esiyisithupha njalo elilesihloko esithi kuyalelale lapho abambisane khona labaculi abafana lo Albert Nyathi kanye lo Moses Ruizi. Uphinde wethula njalo linhlekizane ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus ebambisane leqembu leMlambosi. Thulana uthi walile ukuba ngudwayi ofalensiba zakhe wafundisa abantu bakhe asebengabaculi labo abazimeleyo.
Ngifundise umntana uMthulisi Mathulana usele album yakhe entsha nje sanda ukuphuma nje kwena linyaka. Ngiyosetshayela iJet Sounds ama drums njalo eyitshayelela abahlabeleli abaningi. Ngilo mntwana futhi oyinkazana engikhale ukuthi yena linyanga likaJuni ngiyakhipha i-collab line.
Abangathanda ukuthenga umculo bawuthola njani?
NgaseSouth Africa ndingangithola ku 0810615770 i-code la ifaka lapha. NgaseZimbabwe ndingangithola ku 0734132994 kumbe abantu bangangena futhi ku-Obedaya Mathulana music page la ku-online lapha liyazithola futhi ingoma zami sezikhona. Engingalithembisa khona kule album ephumayo album 29 okuthiwa uzabezwa. So ingoma i-album lebe kumele iphume last year manje asivalelwa i-lockdown ese-South Africa, so isenza ikhipha nje lo nyaka.
Ubaba Mathulana ngangijayela ukuyambukela koBulawayo eBlue Lagoon ebhakababa unkomo erenkini hamba letshala kithi insizwa kwethu udladla Teenage Macatsha. Uphuma ke enkundleni uObadaya Mathulana yena ozibiza ngoJaka Nindo nxa esecula irege ngale.
Kanye kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be-MDC ababili kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiya ngalombili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngoku
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.